raia, bibi wapindwa niko. Kundisi ya mundira inemizwa, bibi wapindwa niko.
Mdino rangarira pakutanga, iwe neni toys back on every day. Uchindi vimbisa, I wundisi, ndaibimba ne.